zvakawanikwa paicherwa matongo zvinoratidza kuti mambo Dhavhidhi akamborarama zvechokwadi. Bhaibheri rinoratidza kuti mambo Dhavhidhi akararama makore ekuma 1000 BCE achitonga vaIsraeri uye dzinza rake rakaramba richitonga kumazana emakore. Asi vamwe vanoti Dhavhidhi haana kumbobvira avako dzingori ungano kuti kwaimbova nemunhu akadaro. Ichokwadi here kuti munhu ainzi Dhavhidhi aivako? Muna 1993, anochera matongo Ephraim Biran nevamwe vake vakawana dombo kuTel Dan kuchamhembe kweIsrael rakanga rakanyorwa kuti imba yaDhavhidhi. Zvakanga zvakanyorwa padombo iroro zvairatidza kuti zvakanyorwa mumakore ekuma 800 BCE mumutauro wechiSemitic. Rinofanira kunge raiva chidimbu chaiva parusvingo rwakavakwa nevaAramu vachizvikudza nekukunda kwavakanga vaita vaIsraeri. Imwe nyaya yaiva muBible History Daily inoti, vamwe havabvumi kuti dombo iri rakanyorwa kuti imba yaDhavhidhi umboo hwekuti mambo Dhavhidhi aiva kuzvechokwadi. Asi vakawanda vanoongorora Bhaibheri uye vanochera matongo vanobvuma kuti dombo rekuTel Dan ndiwo umboo hwakasimba hwakatanga kuwanikwa hunoratidza kuti mambo Dhavhidhi anotaurwa muBhaibheri akararama zvechokwadi. Umboo uhu hwakakosha zvekuti hwakatonyorwa muBiblical Archaeology Review.